zvakakosha nekuti iyo masenator iwo ari kuya kutozondionawo kuti nekomiti yangu yeforeign affairs industry and international trade vari kuya tozonyatsowirirana toonesana panyaya dzemasanction panyaya dzekuti re-engagement and tinoda kuti vatotibatsira kuti zvidhera iya temoyo unotisanganisa uya ubve wabva chatiri kunyanya kuda isu sekomiti yangu yeparliament ndeyekuti tipiwe inonzi muchirungu waiver na President Trump ndo iri padhuze iyoyo inogona kuitika nokukurumidza waiver kuitira kuti tikwanise kuti mabhizimisi vanhu vanoda kutanga mabhizimisi muzimbabwe vaite saka iniwo nekomiti yangu tikutorongawo kutoti tituyewo kuamerica ikoko kuti tizoonawo shamwari dzedu dziri kucongress dzeforeign relations dziri ikoko nesuwo tisangane titaurirane kuti zimbabwe is now open for business haichada zvimwe zvese zvokuti tingamutsana nevamwe hatichada zvokumutsana nevamwe taakuda kuita ushamwari nevanhu vatanga tichingamboirirani navo kwemakore gumi namasere apfuura
ko munoti kudine zviga zvavakaita zvekuti zimbabwe inofanira kutanga ita sarudzo dzakachena kuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro daro vasati vavandudza bill rezidera iri
ko uko ndiko kuona kwavoka asi pati pavari kuuya ava tiri kuvataurirapa tiri kuita nyaya navo tovaonesa iniwo pandichatungamira komiti yangu ndichienda kuamerica ikoko ndinovaonesawo zviripo tozouya kumaelections kusarudzo vamunangagwa varoda sarudzo dzakanaka vatotaurira vanhu kuno kukariba nhasi kuti toda United Nations ngaitumire vaongorori vanonzi maobserva America ngaitumire AU ngaitumire inini svonzo rakapera ndakanga ndiri kurussia ka ini navamutsvangwa najustice chigumba takanga tiri kurussia tichi hasa zvamboitika kubvira zimbabwe ichiwana rusununguko kuti zimbabwe inokokwa kuenda kunoona sarudzo dzenyika hombe yakafana nerussia yatinoti muchirungu esuper power saka hasa zvamboitika saka takanga tiri iko isu tichionawo zvavanoita ivo musarudzo dzavo saka purezidendi vataura nhasi ende vanogara vakataura anoda kuuya kuzoona sarudzo ngaauye arambidzwe saka munhu wese ngaauye nevatapi venhau ini voice of america ini uyai futi muzoona maelections edu ndakatotaura ndaichotaura nhasi navacharamba nenyaya iyoyo kuti tinoda kuti vese vauye ndakataura najust chigumba nekomiti yangu imwe yemuparlamendi yemedia tikati toda majournalist ese vatori venhavo vese vari kune dzimwe nyika vese vauye ende vasabhadhariswa mari yeaccreditation ngavangouya vangoita basa ravo zvakanaka
zviri kutambirwa sei nehurumende izvi
vari kuzvitambira because zimbabwe haitina chokuwandisa zimbabwe isina open ndozvinhu zvandiri kuramba ndidzokorodza kuti zvinoramba ndidzokorodza purezidendi kuti vaone kuti zimbabwe is now open for business haichada zvimwe zvese izvi saka huyai imi torongai timu yenyu voice of america huyai muzokavha maelections kunoku